Mavhaksini ose ariko mavhaksini ari kushandiswa munyika ino yeZimbabwe sezvamareva Sinopharm, Sinovac aya anobva kuChina, Sputnik inobva kuRussia necovhaksini inobva kuIndia. Ese iwayo mavhaksini akaongororwa akapiwa tendero yokushandisiwa yokubayiwa vanhu neWorld Health Organization inova iyo sangano guru rezveutano pasi rose. Saka kazhinji kana apfuura achitenderwa saizvozvo zvinoreva kuti aonekwa kushanda kwawo.
Nhomba idzi kana kuti mavhaksini dzinobatsira chii chaizvo Dr. Maida?
Mavhaksini sezvatakambogara tichitaura anobatsira kuti nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi hauzorwarisi nahwo. Ungangova wakanzi une utachiona asi haunyanyi kurwara kana kuita masymptom anotoita kuti ufanire kuti uadmitwe muhospitari. Saka kazhinji kazhinji nyaya yekuti unozoadmitwa muhospitari, nyaya yekuzoita macomplications akawanda nokuda kweutachiona hwecovid-19 nenyaya yokutofa kuti upenyu urasikirwe noupenyu nokuda kweutachiona hwecovid-19 haiwanzoonekwa kuna vanhu vanenge vakabayiwa mavhaksini aya sezvakatarwa. Kazhinji vanhu vanotarisirwa kuti anobayiwa rokutanga, kana kwapera mavhiki matatu kana mana obayiwa rechipiri inoyatoti booster shot. Saka vanhu pagara paine kurudziro kubva munana April kuti vanhu ngavabayiwe kubva muna March mavhaksini ari kuuya, asi vanhu vakatanga vachiratidza kusanyanya kuda kunobayiwa. Asi
iko zvino zvamira sei?
Iko zvino vanhu vakuona kuti kubayiwa ndo nzira huru iri kutarisirwa kuti ingabatsira kuti vanhu vasakurumidza kubatwa neutachiona hwecovid-19 uye nyange vakabatwa nahwo asi vasaita macomplications yeutano kana kutofa nokuda kwecovid-19. Saka nyaya iyoyo ndokushanda kwevhaksini. Muchaona nyangwe pasi rose, nyangwe mavhaksini edzimwe mhando ari kune dzimwe nyika, vana Pfizer, vana Moderna zvichienda zvakadero, vana Johnson and Johnson, vese vavanongoshanda nenzira imwe chete iyoyo.
Zvinoreva here kuti ukabayiwa nhomba hauchabatire chirwere?
Vhaksini haidziviriri kuti usabatwa neutachiona hwecovid, inokudzivirira kwepesendeji yakakura. Asi unokwanisa kuti dzimwe nhambo wabatwa neutachiona ihwohwo asi usiri kuzviziva kana kurwara nyangwe nokuda kweutachiona hwecovid-19. Saka vanhu havafani kuti kana ndisina kubayiwa ndakasiyanei nouya abayiwa, nokuti munenge makatosiyana. Iwe ukabatwa neutachiona hwecovid-19 usina kubayiwa, une pesendeji yakakura yokuti urware neutachiona hwecovid-19 kupinda muchipatara nokuda kwaizvozvo kana kufa.